manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 30, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuri yeHarare inovhara mvura ichiti iri kuda kugadzirisa michina inochenesa mvura, izvo zvasiya vagari vemuguta iri vasina mufaro. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoita musangano nevechidiki mubato ravo kumasvingo vachishoropodza vari kurwira masimba mubato ravo. Vashandi vekumabhanga voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vamwe vavo vanoshanda kuEcobank. Zimbabwe inokunda Seychelles 6-0 mumutambo weCOSAFA Cup watambirwa muSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuri yeguta reHarare yazivisa kuti kutanga nhasi kusvika musi wesvondo ichange yakavhara mvura muguta rose. Mumashoko ayo kuvatori venhau pamwe neveruzhinji, kanzuri yeHarare yati iri kuda kugadzirisa michina yemvura kuMorton Jaffrey Water Treatment Plant. Kanzuri yatiwo vanhu vashandise mvura zvine hungwaru. Asi vagari vari kugunun'una kuti kugadziriswa kwedambudziko remvura iri kwatora nguva yakareba. Muna 2011, kanzuri yeHarare yakazivisa kuti yange yawana chikwereti chemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mana nemana emadhora yekugadzirisa michina nepombi dzekugaya mvura. Asi kusvika pari zvino, vagari vanoti hapana chavari kuona chashanduka. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weCombined Harare Residents Association vasimba rashemoyo, avanoti havasi kufara nezviri kuitwa nekanzuru pakugadzirisa dambudziko remvura rave nemakore akawanda.
Mazuva avari kuvhara mvura yachona akati wandei tichitarisana, takatarisana nemamwe mazuva tichikombera nemamwe mazuva pavaimbotivhara mvura iyi, nokuti vaimbotivhara kana kuti zvezuva rimwe chete kana kuti zuva rimwe chete nechidimbo. Apa tiri kutarisa kuti kubva nhasi kusvika musi wesvondo musi wa2 July vanhu vanenge vasina mvura iri kubuda matepi mavo, kureva kuti hatitozivi ipapapa kuti vanhu vachange vachiona kupi mvura. Vanowacha, vanogeza, vanomwa mvura yekumwa, zvese ichange ichiwanikwa kupi? Idambudziko ratakatarisana naro sevagari vemuHarare.
Saka kanzuro hapana kwayataura kuti ichange ichiuyawo here kana kuti nematangi kana mabhauza aya emvura?
Mamiriro azvakaita ndeyekuti kanzuro kachiripa inotaura zvinhu zvakaita saizvozvo, inotofunga zvokuti kutotaura izvozvo chete chete badzi badzi zvatokwana. Hapana pavanoudza vanhu tichange tichisvikawo pakati tine mabhauza emvura kuitira vanenge vachida mvura nekukurumidza zviri ejendi, zvapo kuti pari kundiwa mvura zviri ejendi. Havakwanisi, havana kapasiti yekuti vaite zvinhu zvakaita saizvo, chavo kungoparidzira mashoko kuti tichange takavhara. Votofunga zvokuti vanhu vese vanofanira kungoona kuti ndo zvitoripo.
Asi kubvira zvatanga kugadzirwa mvura idzi nekanzuru kuMorton Jeffrey, muri kuonawo paine zviri kushanduka here?
Kubvira patanga kugadzirwa zvemvura kubva kuMorton Jeffrey, isu sevanhu vanomirira vagari muguta reHarare tiri kuona kuti pane dzimwe nzvimbo shoma paita Sanduko, asi pane dzimwe nzvimbo dzandingadoma pano, nzvimbo dzakaita sana Tafara Mabhuku. Shanduko yachona haisi kunyanya steredi yekuti vanhu vangatotendera kuti hazveshuwa kuMorton Jeffrey kuya kuya kwagadzirwa takuwanawo mvura.
Sachigaro weCombined Harare Residents Association vasimba rashemoyo vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme, avanoti vakapa vanhu nguva yakawanda yekugadzirira.
hongu nguva takavapa nguva yakakwana takatanga kuvazivisa musi wemuvhuro kuti musi wechishanu tichange tichivhara mvura tinge tichikwanisa kugadzirisa mishina yekudhonza mvura kubva mulake kuitira kuti tikwanise kunge tichidhonza mvura yakati nakei kana takuzonechenesa saa tatakavaudza hedu vagari.
Vamwe vanga vachichema-chema kuti kanzuro haisi kutaurawo nenyaya yekuti ichaendesa mabhauza kana kuti matangi aya anotakura mvura ekuvanhu, nekudaro vanotya kuti panogona kakutanga nyaya yezvirwere apa.
Aiwa, nyaya yekuendesa mvura kuvanhu ndinogara tichingoiita. Tinawo mabhauza atinoendesa nawo mvura kuvagari. Saka kune kwatenge taona kuine dambudziko rakati kurei kupinda dzimwe nzvimbo, tovatamanisa mabhauza edu ikoko.
Saka mukapedza kugadzira iwo kusvika musi wesvondo uyu, muchazovhara zvakare here mvura kana kuti mune mapedza?
Mishina yekugadzira mvura inongofa sekufa kunoita imwe mishina yese yesimbi. Saka zvimwe zvachona haukwanisi kuzvitarisira kuti mishina ichagwada marini. Saka inogwadama nenguva kuti apa nhasi zvati zvaigwadamirawo moona kuti moita sei, hamungarambi muchiishandisa isingachafambi zvakanaka. Zvakangofanana nemotokari, inodawo sevhisi. Inogona kuti ichingofamba yabva kusevhisi inogona kufa futi. Saka zvimwe zvinhu hazvitarisiriwe kuti tichavhara rini.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunare kuvulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington,
the voice of America.
Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti ZIBAU rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kuratidzira musi wa13 mwedzi unouya dzichinyunyuta nemabatirwo ari kuitwa vashandi nebhanga reEcobank Zimbabwe. Mutevedzeri wemunyori mukuru weZibau vaShepherd Ngandu vanoti sangano ravo rasvika pakutora danho iri nekuona kuti bhanga reEcobank Zimbabwe harisi kuda kubayira vashandi varo vakawanda zvitupa, izvo zviri kuita kuti varambe vachishanda semacontract kana kuti casual workers. Vanoti zvakare bhanga iri riri kuramba kuti vashandi vaumbe makomiti anovamirira kana wekuti vapinde muzvirongwa zvinoitwa nesangano rinomirira vashandi vekumabhanga. Vangandu vanoti vakatozivisa mapurisa nezuro kuti vachange vachiratidzira murunyararo, kunyange hazvo vasingasungirwe kuzivisa mapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reEcobank panyaya iyi sezvo nhare dzavo dzanga dzisingadairwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navangandu.
Trade union yedu iri kunyunyuta maringe nekubatwa kuri kuitwa vashandi vekuEcobank. Kambani haisi kutendera kuti vashandi vavo vakwanise kujoina matrade union namaworkers committee. Haisi kuvatendera zvekuti vaparticipate mumaactivities ematrade union. Saka izvi tinoona kuri kutyora mitemo yehurumende yatinoti iyo vari kuita maunfair labor practices. Asi hazvisi kuperera ipapo bedzi, vari kuzoenderera mberi vachimbunyikidza vashandi vasinganyatsoita atingati mafair labor standard. Vashandi vazhinji vachibatwa senhapwa, vazhinji vavo vachiitwa macontract workers yatingati yecasualization of labor iri kuitwa kurengiro. Saka izvozvo zvaita kuti vashandi variko netrade union inyunyute zvikuru pamusoro penhau iyi. Kunyange takaedza kunyorerana nemaemployer ekuEcobank tichiedza kugadzirisa nhau iyi, asi ivo vakaratidza unharadada hwavo vakaramba kurilisa vamwe vashandi vavo kuti vaparticipate mumaactivities ematrade union.
Saka muchashandisa nzira dzipi dzekuratidzira?
Isu kana tichiratidzira tingaita iyeye yatinoti peaceful demonstration, yekuti tinoenda pamabhanga pavo pahead office pavo tiina maplacards edu tichiratidzira kuitirawo kuti macustomers namamwe mastakeholders vakwanise kuona zvakaipa zvinoitwa nebhanga iyi kuitira kuti vakwanise kuchinja. Totarisira kuti nhau iyoyo kana ichinge yabuda semabudiro ayainozoita, kunyange nemashareholders vanozodawo kuonawo kuti management iri kuno sei iri kubata zvakaipa vashandi vayo.
Ndiani muridzi weEcobank?
EcoBank head office yavo iri kuTogo, asi riri munyika dzakasiyana-siyana muAfrica munomu. Asi zvataakuona zvizhinjiwo tichizviona zvekuti bhanga irori rinenge rine maitiro akafanana neiwawo eunhubu neunharadada, kudzvanyirira vashandi vachisveta shimba vachiita maprofiti makuru avangaita asi vachidzvanyirira vashandi ndanzi pachirungu yeexploitation. Saka tine dambudziko nekunzwawo kune dzimwe nyika kuti ndo zvavari kuita zvakafanana neizvi. Asi munyika yedu ine yakasununguka yaseZimbabwe hatitarisiri zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvichiitika saizvozvo.
Avanga vari vaShepherd Ngandu vanove mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAU vari parunare muHarare neStudio 7. Makati erera kunepfenyura yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vabvuma kuti chirongwa chekutora minda chakakundikana. Vakapopotera vatungamiri vebato ravo pamwe nemadzishe vakatora minda vachivapomera mhosva yekudzosa varungu vaimbova vana muzvinapurazi kuti varime. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nhasi nevechidiki vebato ravo panhandare yemucheke mumasvingo, vamugabe vatsamwira utungamiri hwebato ravo pamwe nemadzise vachiti vari kudzosa varungu mumapurazi zvisiri pamutemo webato ravo.
Farmers vatinavo vamwe ri kubvuma kuti varungu vachakatorera vadzoka vativo haa tinoda kukurimirai iwewe rukumu kuna Harare kuna Vurawayo kuno kumasvingo gara zvako purazi yako tinokurimira wobvuma ndozvatata kupirira purazi irozvo zvokuti urimirwa wakakubata kana uri muHarare uchirara zvako.
Vamugabe vati madzishe nevakatora mapurazi vari kudzosa varungu vasadaro nekuti zvavari kuita izvi zvichazopedzisira zvaita kuti vatorerwe minda yavakambopuwa. Vamugabe vatiwo havachadi kuona varungu mumapurazi munyika yeZimbabwe yose nekudaro vari kuvadzosa vari kutsvaka kuzonetsana nebato ravo. Vamugabe varatidza kunetsikana kukuru nekurwisana kuri kuitwa mubato ravo akati vanhu vari kurwira zvigaro ava vari kunyengera vechidiki kuti vaputse bato.
Kuchiita vamwe kwazvo kwazvo kuvakuru vakuru vakuru vanoda kutsausa vaduku vedu kubva mugwara. Haiwa vaduku vedu hama vari mugwara rakanaka romusangano rakatwasuka, asi unongozonzwa zvonzi kune vamwe kumasvingo vanoti hatichada kutungwa neHarare, hatichada kana musinga neHarare kwaka kune vakuru venyu musaterere vanodzosera shure matribalists.
Zvichakadaro mutungamiri wechidiki Muzanu PF vakudza ichipanga nhasi vakumbira vamugabe vape vechidiki mvumo yekupedzisa kutora mapurazi ose munyika akasara ane varungu vachiti havachadi kuona vachena vari kurima munyika.
Kushungo kuno kuti nemapurazi atinongotaurwa chido chedu kuti mapurazi ngatichikasikei kuti kavaya kavaya varungu vabude mapurazi mayouth awanewo pekugara mapurazi umo. Hongu havangaone mapurazi makuru vose asi mapurazi ma5 hectares ndo etinokurudzira so that mayouth aone pekugara vachiona zvakare kurima vari maplots imoma.
Vechidiki vazhinji vanoti vamanikidzwa kuya kumusangano uyu vari mumabhazi ezvikoro nemagonyeti pamwe nemamwe marori vachibva kumaruwa akasiyana-siyana mudunhu remasvingo. Vechidiki ava vaswera vakaoma miromo nenzara kubva mangwanani vakamirira vamugabe ava vazouyawo nguva dzemasikati. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vaita musangano nevaimbova mutungamiri wehurumende yeKenya vaRaila Odinga. Bato reMDC rinoti vaTsvangirai vari kuedza kupangana mazano nevatungamiri vedzimwe nyika uye vanopikisa kuti vakurudzirewo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaone kuti Zimbabwe yaitawo sarudzo dzakachena muna 2018. Vatsvangirai vaperekedzwa kuKenya nemudzimai wavo amai Elizabeth Tsvangirai pamwe nemumwe wevatevedzeri vavo vaNelson Chamisa. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Isu tiri mubishi rekutsvagurudza rutsigiro kunyaya yokuti munyika yeZimbabwe muve nesarudzo dziri pachena dzine gutsikano, sarudzo dzine kutenderana nevanhu vese vari muZimbabwe nemapato ese ari muZimbabwe nevana vemuZimbabwe. Izvi zvinogona kuitika chete taita tsvakurudzo nehokero yerutsigiro rwevanotungamirirawo kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, mungava SADC, mungava muwest Africa, kueast Africa. Saka isu tiri pakuvandudza chikamu chokusangana nevatungamiriri vakuru vekune dzimwe nyika kuti tichishukudzira nyaya yokuva nesarudzo dzakajeka munyika yeZimbabwe, tinoshukudzirazve kunze kwenyika kuitira kuti kana zvojeka uye zvovandudza chiedza chiedza chinobva chapenya chibva munyika chichibva futi kunze kwenyika kuchiita vanotsigira uye vanonzwisisa kuti chatiri kuda munyika chakambomira sei.
Saka muri kutarisira kuti munge muchisangana nani kuKenya uko?
Handingazokwanisi kudongonodza kuti tinosangana nazvo. Tichatasangana nevakuru vakasiyana-siyana vemapato, vakuru vakasiyana-siyana vemacivic society, vakuru vakasiyana-siyana vanosanganisira muEast Africa imomo. Saka chikamu chatiri kutombovandudza muEast Africa tichitenderera nokuita kuti zvinhu zvinake, tozotiita kudzokera kumusha.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare kuNairobi kuKenya. Vadzidzi vabva kuzvikoro zvepamusoro-soro zvakasiyana-siyana vachitsigira bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaungana nhasi muHarare vachiparura chirongwa chekuti vadzidzi vakurudzirane kunonyoresa kuvhota pamwe nekuzovhota musarudzo dza2018. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chaparurwa ichi chinonzi hashtag mudzidzi vhota, fundi vhota mundevele, uye student vote muchirungu. Mumwe mudzidzi anodzidza kuChinoyi University of Technology, Muzvare Netsai Marova, anoti chinangwa chavo ndechekuunganidzana sevechidiki kuti vakurudzirane kunonyoresa kunovhota.
Takaona zvakakodzera sevadzidzi kuti tironge chirongwa chemudzidzi vhota. Icho chirongwa chatinoda kuti tikwanise kuunganidzana sevechidiki murongwa wekuti tikwanise kuenda kunonyoresa kuvhota. Tanyoresa kuvhota tigokwanisa kuve tichikwanisa kuvhota mumaelections ariko a2018.
Chirongwa ichi chakarongwa pasi peboka rinomirira vadzidzi rinonzi Students Council. Munyori muboka iri, Muzvare Memory Chitambo, vati chirongwa chavo charongwa nevanotsigira MDCT vaine chinangwa chekukurudzira vadzidzi vese kuti vanovhota. Muzvare Chitambo vati vadzidzi vanodawo kuisa pachigaro hurumende inonzwisisa zvido zvavo.
Takaona kuti vadzidzi vakawanda havasi kurejista kuvhota uyezve havatombozive nezvekuvhota kuti kuvhota chii. Panguva ino yekuti vanhu vakunorejista kuvhota, takaona zvakafanira kuti vadzidzi vose vava vachiziva kuti vanofanira kuvhota. Zvisinei nekuti wavhotera pabato ripi kana bato ripi, munhu ega ndiye anozoziva kuti anovhotera pabato ripi, asi semudzidzi ikodzero dzedu dzekuti tivhote.
Mumwe mudzidzi vaSteven Sarkos Chuma vatiwo magoro mazhinji anoratidza kuti vechidiki vashoma-shoma ndivo vakavhota musarudzo dza2013. Vachuma vati izvi zvinosuwisa nekuti vechidiki ndivo vakawanda munyika uye ndivo vakatarisana nematambudziko ekuondomuka kweupfumi.
Sevechidiki zvichitevera mastatistics akabuda musarudzo dzakaitwa 2013 anotaridza kuti vechidiki vanga vasingaendi kunovhota. I think it ngangoti only less than 5% ndovaivhota, yeti tisi takawanda. Uyezve tisu tiri kuchema kuti munyika muna mabasa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Mapato ezvematongerwo enyika ari kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuedza kukwezva vechidiki kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Murimi wechichena akadzingwa papurazi rake kwaRusape nemapurisa achishanda pamwe chete nevechidiki veZanu PF vaRobert Smart vanoti vanhu vakapakatira zvombo vave kugara papurazi ravo zviri kuvatarisa kubvisa zvimwe zvinhu zvavo zvakasara papurazi iri. Mutoro wedu Enau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
VaSmart avo vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekubviswa nechisimba papurazi ravo. Panguva iyo vanga votarisira kutengesa chibage nefodya zvavakarima mwaka uno. Vachitaurirwa nemwana wavo Darren Smart ari parutivi pavo, uyo wavaibatsira naye kurima papurazi reLesbury Estates riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva mudhorobha reRusape. VaSmart vanoti havazi kufara nekubatwa kwakaitwa vashandi vavo papurazi apa. Vachiti vashandi ava vanodarika zana vakabatwa nekuseri kwemaoko. Vashandi vava smart vave kugara musango pamwe nemumakomo ari pedyo nepraza reLesbury Estates apo pavakadzingwawo zvechisimba nemapurisa.
I think the best way ati mwe wangu iri kupisa ndafunga ti asi washandi yangu chete ndisha mari yangu and they are guys and saka ndiri kunyara and izvozvi mwe wangu ndiri kuchema ati vari kurara kwa sangu. Hakuna chikafu, hakuna gumbeza, hakuna imba, kana mvura kutanga kunaya mangwana or whatever, then where can they go? Saka that is why ati andifari.
Vasmart vanotiwo vanhu vakapakatira pfuti vari kutungamirirwa nemutevedzeri wasachigaro webato rezanupf mudunhu remanikaland vajoseph mujati vari kuvatadzisa kudzokera papurazi apa kunotora dzimwe mbatya dzavo nezvirimwa zvakasara papurazi iri. Vanotiwo kubva zvavakadzingwa papurazi iri svondo rapera, mahachi avo maviri pamwe nehuku dzinodarika zana hazvizi kuwana chikafu. Vasmart vanotiwo vakatambira mashoko ekuti vanhu vakapakatira zvombo vave papurazi apa vari kubvisa chibage chavakarima mahekita anokwana makumi manomwe pasi pechirongwa checommand agriculture vachitengesa.
Haripo izvozvi, izvozvi haripo. Ane futi, ane ma shotgun, ane ma 303, and I think another shotgun. And but tafunga there was six, and iripo and violent, very very violent. Those guys 2 days a day ago aruguroa, ambuya and like arugu to visa wana pachikoro, 250 ma pupils of Palisbury Primary. Saka, but tafunga ti. What is happening? Ati, is this? I can't describe. Mwe wangu iri kupisa, and kana tafunga then ndiri kuchema.
Zvichakadai, vasmart vanoti zviri kuitwa izvi zvichavapa dambudziko rekubhadhara zvikwereti zvavakatora kumabhanga kana pasina matanho anotorwa kugadzirisa kuti vakwanise kudzokera papurazi ravo. Vanoti vakaedza kutaura nemapurisa emarusape kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda. Zvinonzi vaimbotungamira Church yeEvangelical Fellowship of Zimbabwe vaTrevor Mananga ndivo vakapiwa tsamba nebazi rinoona nezveminda kuti vatore purazi iri. Asi vagari vari pasi pamambo Tandi vakaenda kumatare vachiti havazi kuda kuti purazi iri ritorwe navamanhanga avo vanonzi varoda kuvaka chechi papurazi apa vachiti havazokwanisa kuita chivanhu chavo mumakomo ari papurazi iri ravanoti rine nzvimbo dzinoyera uye ndimo makavigwa mazitateguru avo. Gurukota rinoona nezveminda vaDouglas Mombeshora pamwe navamanhanga vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yapera kunzwikwa mudare repamusoro reHigh Court kuHarare. Takamirira Studio 7 kwaRusape, ndini Thomas chiri pasi.
Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose. Chirongwa chemubayiro unopiwa nebazi rekudyidzikana nedzimwe nyika muAmerica cheRewards for Justice chiri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kune ani zvake ane ruzivo rungabatsira mukubata nekusunga ani zvake akabatsira kana kuuraya chizvarwa cheAmerica vaJoel Shram. Musi wa18 kurume 2012 vaShram avo vaive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe vakapfurwa vakafa vari munzira kuenda kubasa muguta reTaiz muYemen. Munhu akavapfura akange ari pamudhudhudhu uyo wakamiswa pedyo nemotikari yavaShram. Panguva yavakafa vaShram vaive mukurukuru uye vachidzidzisa chirungu paInternational Training and Development Center inova imwe yenzvimbo yave nemakore mazhinji ichiita izvi muYemen. Mumazuva mashoma vaurayiwa chikwata chinoita zvakapfurikidza mwero cheAl-Qaeda mudunhu reArabian Peninsula chakabudisa mashoko ekuti ndicho chakange chauraya vaShram. Kubva zvachavambwa mu1984 chirongwa cheRewards for Justice chapa mubayiro wemari inodarika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu emadhora kuvanhu vanodarika makumi masere vakabatsira mukubata nekusungisa varwizi vanopfurikidza mwere pasi pose. Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose.
Munhau dzemitambo, totanga nekutarisa zvabuda kumutambo yatambwa kuSouth Africa. Chikwata chemaWarriors chakunda Seychelles 6-0 mumutambo wekusafa watambirwa kuSouth Africa kwakare. Ukuo Madagascar yakunda Mozambique 4-1. Todzoka kumusha, Caps United inoti ine tariro yakasimba muCAF Champions League, kunyange hazvo iri iyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina. Michael Kariati anotipanya iye.
Vanoziva zvemutambo wenhabvu vanoti Green Machine haasati abuda mumakundano aya kusvikira vatamba mutambo wekugumisira, zvekuti vanofarira kukunda Zamalek nesvondo National Sports Stadium vozoona kuti rwendo rwavo runenge rwamira sei. Parizvino Caps United ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri nema points matatu kubva mumitambo mina, ma points mana pasi pechikwata chiri kutungamira USM Alger, uyezve ma points maviri pasi peZamalek iyo vari kutevera. Kune vamwe, ma Green Machine haasisina chekutambira mumakundano aya, asi kune avo vanotevera chikwata ichi sava John Masvingo Muteura, vachiri netariro yekuti makepe-kepe anoenderera mberi makundano emuAfrica aya zvichifamba nekuti zvimwe zvikwata zvatamba sei.
Tifanira kurasa tariro, tichine mukana wokuti kana tikakwanisa kurova magemu edu asara zvichibvaona kuti dzimwe timu dzetinadzo dzatamba sei, tine mukana wokuti tinokwanisa kupedzawo kana tiri panumber 2 toenderawo kumberi. Saka ndinoti kwakumana vedu, go kepe-kepe go, tinohwina.
Murairidzi wema Green Machine Lloyd Chitembwe anoti hapana mutambi akakuvara, achiti iye makepe-kepe ari kutambisa chikwata chavo chakasimbisisa kusanganisira Edmos Panda, Hardlife Zvirekwi na Leonard Sipa, avo vanga vachitambura nekukuvara. Makepe-kepe akakunda mumutambo uyu anodzikisa mapoints eutungamiri wechikwata chinoenda pachinhano chechipiri, sezvo USM Alger neAl Ahly Tripoli idzo dzakaenzana pamapoints manomwe dziri kusangana manheru anhasi muTunisia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguye kuti tienda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
PaFacebook page yeVOA shona vatsigiri vazhinji vari kufara nekutamba kwaita chikwata chemaWarriors kumutambo weCASFA Castle Cup. Tombonzwa zvataurwa nevatsigiri venhabvu. Shonai baba Tanaka Ruju vanoti atamba mfana uyu. Kuti vari kutaura ivo Ovid Karuru uyo vari kutoda kuti mumuise paLive Talk neMonday, toda kunzwa kubva kwaari. Tulani Love anoti ndiva vava komana vekwedu vanotamba kufanana neshumba. Go Warriors go. Tavengwa achiramba ari kuti asi rava remadzima here. Sandra Ngababa ari kuti ndiva vava komana vekwedu vanotamba kufanana neshumba. Singing vakomana madadisa. Max Matongwani Matongwani yave nyama yekugocha. Widzo widzo mondera ari kuti rovai vanhu guys. Tawanda zvashura ari kuti nice hat trick from Karuru. Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mudzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa kubuda pachena kwakaitwa neZuro navangosana moyo kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande.